Ekisodho, chitsauko chemakumi maviri neina. Ipapo akati kuna Mozisi, “Kwira kuna Jehovha, iwe naAroni, Nadhabhi naAbhihu, navakuru vavaIsraeri makumi manomwe. Munamate muri chinhambwe, asi Mozisi oga ndiye anofanira kuswedera kuna Jehovha. Vamwe havafaniri kuswedera pedyo, uye vanhu havangakwiri naye.” Mozisi akati aenda kundoudza vanhu mashoko ose nemirayiro yose yaJehovha, ivo vakati nenzwi rimwe chete, “Tichaita zvinhu zvose zvakarehwa naJehovha.” Ipapo Mozisi akanyora zvinhu zvose zvakanga zvarehwa naJehovha. Akamuka mangwana acho namangwanani akavaka aritari mujinga megomo uye akamisa mbiru dzamabwe gumi nembiri dzichimirira marudzi gumi namaviri avaIsraeri. Ipapo akatuma majaya avaIsraeri, uye vakapa zvipiriso zvinopiswa uye vakabayira hando duku sezvipiriso zvokuwadzana kuna Jehovha. Mozisi akatora hafu yeropa akariisa mumidziyo, uye imwe hafu akaisasa paaritari. Ipapo akatora bhuku resungano akariverengera vanhu. Ivo vakati, “Tichaita zvinhu zvose zvakarehwa naJehovha, tichazviteerera.” Ipapo Mozisi akatora ropa akarisasa pamusoro pavanhu uye akati, “Iri iropa resungano yaitwa naJehovha nemi maererano namashoko aya ose.” Mozisi naAroni, Nadhabhi naAbhihu uye navakuru makumi manomwe avaIsraeri vakakwira uye vakaona Mwari waIsraeri. Pasi petsoka dzake pakanga pane chimwe chinhu chakaita sechivakwa chesafiri, chakanga chichionekwa sedenga pacharo. Asi Mwari haana kusimudza ruoko rwake pamusoro pavatungamiriri vavaIsraeri ava. Vakaona Mwari uye vakadya vakanwa. Jehovha akati kuna Mozisi, “Kwira kuno kwandiri pamusoro pegomo ugare pano ndigokupa mahwendefa amabwe ane mirayiro yemitemo zvandanyora kuti varayirwe.” Ipapo Mozisi akasimuka naJoshua mubatsiri wake, uye Mozisi akakwira mugomo raMwari. Akati kuvakuru, “Timirirei pano kusvikira tadzoka kwamuri. Aroni naHuri vanemi, uye ani naani zvake anopesana nomumwe anogona kuenda kwavari.” Mozisi akati akwira mugomo, gore rakarifukidza, uye kubwinya kwaJehovha kwakagara pamusoro pegomo reSinai. Gore rakafukidza gomo iro kwamazuva matanhatu, uye pazuva rechinomwe Jehovha akadana Mozisi ari mukati megore. KuvaIsraeri, kubwinya kwaJehovha kwairatidzika somoto unoparadza uri pamusoro pegomo. Ipapo akapinda mugore paakanga achikwira mugomo, uye akagara mugomo kwamazuva makumi mana nousiku huna makumi mana.